This one right here goes out to a very special somebody in my life. You know what it is, your boy Altiz, man. Think I gotta pour up my heart right now. Thank God for finding you. You know what I'm talking about. Uri changu chikombore, bro.
Uri changu chikombore, bro. Hakuna mumwe wandingari ono. As long as iwe uripo, ndoziva ini ndiripo. Uri changu chikombore, bro. Hakuna mumwe wandingari ono. As long as iwe uripo, ndoziva ini ndiripo. Ndotenda mwari ndakakuwana, ndotenda mwari wakandiwana takawanana, ndotenda mwari akakupaka iwe kwandiri, ndotenda mwari akandipaka ini kwauri, kondoza zviriko pane dziri, that's why ndiri pandiri, kodzi we uripo kamuri vaviri, na mwari ahatisiye katiri zvatsiri, hanotishanda kusvika tave muyake wiri, ko maskiri atingaita pande api, hapana zvatoita ye asipo arizi laki, kuti uri upenyu wangu asi makomborero handakagamuchira Altiz pachiyero hakwane pachikero nekuti awandisa ndopfugama ndotenda mwari zuva parobuda paroenda kumadokero ndotenda mwari nekuti iwe uri changu chikomborero uri changu chikomborero hakuna mumwe wandingari ono as long as iwe uripo ndoziva ini ndiripo Uri changu chikomborero hakuna mumwe wandingade ono as long as iwe uripo ndoziva ini ndiripo
Hey girl, you my number one. Making circles in my head, running, taking number one. Player all my life, never thought I'd be ever done. But the player life gone, cause you're shining brighter than the sun. Hey, I love it, baby, when you call me daddy. Relationship charged up like we ever ready. I say I'm ever ready, whenever you call my baby. I be running towards you and reminds me lately. You've been tolerating up all my anger. Just to keep us together, we've been through tougher weather. And though I say whatever, it's true you make me better. At the end we make it to the finish line and through whatever. It's me and you, baby you my boo. Ain't nobody tell me nothing, they don't know what we've been through. I thank God I found you, I thank God this love so true. And I'ma stay cause I love you true.
Uri changu chikomborero hakuna mumwe wandingari ono. As long as iwe uripo ndoziva ini ndiripo. Uri changu chikomborero hakuna mumwe wandingade ono. As long as iwe uripo ndoziva ini ndiripo. Uri changu chikomborero hakuna mumwe wandingade ono. As long as iwe uripo ndoziva ini ndiripo. Uri changu chikomborero hakuna mumwe wandingade ono. As long as iwe uripo ndoziva ini ndiripo.